Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu zanasi chishanu kukumi 24, 2016. Vanhu vaviri vasungwa muHarare nasi mushure mekuratidzira kwaitwa nevagari vemuguta iri vachinyunyuta nekugara kuri kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko muhotera kwenguva refu vachishandisa mari yehurumende. Tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe nenyaya yekubuda kweBritain muEuropean Union. Batore MDCT roronga kuparura chirongwa chekusatenga zvigadzirwa kana muzvitoro zvevanhu veZANU PF sekuratidza kunyunyuta kwavo nenyaya yehuori. Makundano eCasolaga Premier Soccer League ave kupinda munharaunda yegumi nerimwe chete paine mitambo yakaoma zvikuru mugovera nesvondo. Muimbi Japreza ogadzirira kuzoimba muAmerica kekutanga. Muchirongwa cheLivetalk na 8:30 PM tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevanhu nenyaya dzeuori nekugara muhotera kuri kuitwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vachishandisa mari dzevanhu vari kunonga svosve nemuromo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kuudza hama neshamwari kuti dzifarire Facebook page yedu yeVOA Shona.